Vakata avakave mutungamiri wechimakumi matatu nepfumbamwe ndivo vaitungamira America apo Zimbabwe yakawana kuzvitonga kubva kuBritain muna 1980 uye vakapinda munhaurirano dzekuunza utongi hweveruzhinji munyika. Mumwe mugari wemuHarare amai Eugenia Shumba vati Vakata munhu akabatsira vatema kubvisa utongi hweudzvanyiriri.
VaJimmy Carter vanga vasiri muresist, vakabatsira murusununguko rweZimbabwe, vakabatsira futi kupedza apartheid munyika yeSouth Africa. Saka tinovara
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vatsanangura Vakata semunhu akabatsira Zimbabwe zvikuru uye aida kuti munyika muve neutongi hwejekerere kubvira vachiri mutungamiri weAmerica kusvika vabva pachigaro vave kushanda nemasangano avo anoti Jimmy Carter Foundation nere Elders.
Munhu anga akazvipira pabasa rake, chinganyanya kutifadzawo kunoku ndechekuti vakazamawo kutibetsera kuti nyika yedu ive inova noutongo hwechekerere.
Mukuru weDemocratic Party Dr. Uriah Zembe varumbidzawo Vakata semunhu aive nembiri yekurwira kodzero dzevanhu nekuti vanhu vave neutongi hwejekerere. Vaenderera mberi vachiti vazhinji munyika vachavarangarira nekutaura chokwadi apo sangano ravo raiongorora sarudzo munyika richibudisa pachena kuti sarudzo idzi dzainge dzisiri kufambiswa zvakanaka.
Ndingangoti isu vaJimmy Carter tichitarisa isu tiri maZimbabwe tototi havarwira kodzero dzevanhu zvemujekerere, kuti hurumende inofananiswa navanhu musarudzo dzakasunungura inoiti panomurao wavanhu. Saka tiri kutarisa chose kuti hayaina ngwamba yekurwira usununguko hwedu kunomu tichitaura izvozvizvi.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Leopold Chakanyuka vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachiyemura basa rakaitwa navakata pakubvisa vana veZimbabwe muutapwa, vanovashora kuti vakazorasika gwara votaura manyepo vachishandisa sangano ravo reCarter Foundation pamusoro pesarudzo dzaiitwa muZimbabwe.
Saka ipapo tinovashorawo panguva iyoyo nepamusana pekuti basa ravakanga vaakuita rakanga riri rekumhura nyika yeZimbabwe, rekuratidza Zimbabwe iri nyika isingateedzere mutemo uye chiri chakanga chisiri chokwadi chezvaiitika.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitaura vakazvimirira vaJoel Mukusha vatiwo Vakata vakazokanganisa zita ravo kuruzhinji rweZimbabwe apo vakatanga kunyomba nyika yeZimbabwe nesangano ravo reCarter Foundation nemaElders.
Kana maElders avavachitauraya kana vari vanhu vane chichiwo chaizvo navanhu kukubudisa kwaaita zvamaElders, izvo zvavaibarwa vange vachibatsira kuti aiwa dai mafunungura dai mafunungura. Vanhu vamunouraya havanakana zvavanovanhu vanongova vanhu vanongozvifambira havanei nezvimwe zvakawanda pamaasamshini amunenge maisa muchiti taitira kuvanhu.
Vakata nechikwata chavo chemaElders chaisanganisira vaimbo vemunyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan naMai Graca Machel vakarambidzwa kupinda munyika nehurumende yevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muna 2008 apo vaida kuzogadzirisa gakava rainge ramuka munyika zvichitevera sarudzo dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka pakati peZANU-PF neMDC yaitungamirirwa navaMorgan Tsvangirai. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato riri kutonga reZANU-PF sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kumashoko vaFarai Marapira vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvekuchidzana nedzimwe nyika sezvo mutauri webazi iri vaMichael Mukura vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Vakata vari kurangarirwa pasi rese semunhu aida runyararo neutongi hwejekerere uye vanorumbidzwa nekuunza runyararo pakati peEgypt neIsrael. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.